parizino apasati pane dzidzito dzakakwana asadza yatovandudzwa kuita musarudzo ndinodera kuti pamwe zvete yanga ichiri kumubishi yekuti Voters Roll itange yabuda tiri kubuda kwaita Voters Roll zvikadaro tichatanga kuonawo zvakawanda zvinoenderana nokuti election itange yakamira sei uyezve ndinodaira kuti pamwe macandidates ari kuzokwikwidza musarudzo dzaanga asati apo uyezve maparty symbols anga asati apo zvikadaro zvanga zvirikuwanisa zvakare kuti vakwanise kubudisa information iyoyo kuvanhu asi ndinodaira kuti nini nguva iri kuramba ichipera zveki nokufanira kuchitanga kushambadza chirongwa ichocho chokuzovhota musi July 1 nguva ino kuti zvisvike kunzvimbo dzese dzenyika pari zvino hatisati taona kana vanofamba zvavo vachishambadza kuti kune election musi July 1 tinodayira kuti zec can do better and ngaichitanga kudaro uyezve inobvumidza masangano akazvimiririra kuti vakwanise kubatsira muzvirongwa izvozvi inofanira kuchiopena kumasangano akazvimirira oga kuti vatangewo kuitawo voter education kuitira kuti vana vezimbabwe vaende kumaelections vachiziva kuti zvakamira sei kunyanyanyaya nokuti gore rino tine vari kukwikwidza vandikati vakawandisa tine mapresidential candidates 23 uyezvewo tine macandidates emaelections vemumacancela nemamp vakawanda pane constitutions kana kuti wadhi yega yega saka izvozvo zvakakosha chaizvo kuti pave nevoter education yakasimbisisa chaizvo kuitira kuti munhu wese anoda kuzovhota azive kuti ari kunovhotera papolling station ipi azive zvakare kuti mapato aripo acho ari kukwikwidza ndo aya kuti akwanise kuve nenguva yakakwana yekusarudza kuti mutungamiri kana kuti member of parliament kana kuti councillor waanoda kuti avhotere ndoupi.
Imi makatoisa here chikumbiro kuzeki kuti muri kuda kubatsira muzvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvekuvhota?
Takatoisa kare chikumbiro ichocho uyezve mapepa edu apo voter education material yedu tatoenayo tichangomirira kuti tikwanise kutanga kupinda muvanhu tichivadzidzisa kuti zvakamira sei ndofungawo nemazuva mashomo ari kuteera tinenge taane full list yemacandidates tikwanise kudzidzisawo vanhu kuti mune muconstitution yakati kana kuti muwadhi yakati mune macancela candidates vakawanda zvakadai vemapato akati 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 saka sarudzai palist iyoyo inenge iripo saka ndofunga mazuva ari kutevera iwawo zec kwanisa kutipawo zvakare listi yemacandidates ese zvinobatsirawo pavoter education
saka zvii zvinodiwa kuti munge muchiita zvedzidziso iyoyi zvamunoendesa kuzeki zvinhu chaizvo
zvatinoendesa kuzeki tingati magwaro edu atinenge takanyora tichidzidzisa vanhu saka zeki inotarisa kuona kuti magwaro iwawo anoenderana here nezviri mubumbiro romutemo anoenderana here nezviri muelectoral laws dzedu uyezve haasi magwaro anomisidhawo here vanhu kana taakuzopinda muvanhu chivadzidzisa ndozvezvimwe zvinotarisirwa izvozvo kana yaona kuti mitiro yedu yakanaka inoti aiwa endai henyu inodzidzisa vanhu.